manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare panera nhasi uri musi wemugovera ndira 11 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi.
Nzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAusiria Jonga naItai Jonga. Ndiwo nzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro.
Taningataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopayada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza valu yatinoti purchasing power parity pachirungu.
Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri, asi varairidzi vanoti havakwanise kunge vari muzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvakafa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro uye vamwe vanhu gumi vanonzi vakakuvara zvakaipisisa mutsaona iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa. Asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kekatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga yaratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina makore ekufambisa gumi nezvitatu. VaKekatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira payakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
And they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police have mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa muBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzino Jonga avo vane makore makumi mana nemana vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. VaJonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare Itai Jonga avo vane makore makumi mana nemairi pamwe chete namuzvaro Kusilia Jonga avo vangava vane makore makumi maviri nemasere.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAusiria Jonga naItai Jonga. Ndiwo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
VaJonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dainge vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinedza kuti ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years and pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu ndarasugira zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown Valafson Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambassador wedu vamukono shurpo musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuwane mvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Varairidzi vari musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vanoti havasi kuenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Sangano iri rinoti varairidzi havana mari yekuti vakwanise kuenda kubasa. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Joe vanoti kunyange hazvo hurumende yakaedza kutaura nevashandi vayo nezuro, hapana chakabuda nekuti mari yakavimbiswa nehurumende ishoma zvikuru kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevashandi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rakabuda nechisungo paCongress yaro chekuti varairidzi havasi kuzoenda kunodzidzisa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri. Izvi zviri kutsigirwawo nerimwe sangano reZimbabwe Teachers Association. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mazima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pamusangano wakaitwa nezuro, hurumende inonzi yakanga yavavimbisa vashandi vayo kuti yaizowedzera nezvikamu zvinotangira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvichidzika. Vainge vakamirira hurumende munhaurirano idzi nezuro vaMoses Mike vakaramba kutaura neStudio 7 vachiti vamavhima ndivo chete vanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Tabata vaJou kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Chandingataura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndo payada kuratidza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambaira varairidzi yakaluza vhalu, yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nokuti varairidzi vaitambira mari yaiita $450 to $550. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndokubva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nouremu hunoita $30 to $35. Saka varairidzi havasi kuda kuintrudzirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaizosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye$450 to $550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nokuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno, asi ichienderana nevhalu yemusi wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo.
VaJou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa ivo inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US, isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvive wese, nokuti zvinhu zvichakwira muzvitoro zvichakwira wo maschool fees acharamba achikwira matransport azoramba achikwira saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairi tinopedza dambudziko ravarairi kudzosera mari dzavarairi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018 ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairi nokuti izvezvi maschool fees akakwira akuma 7000 kusvika kuma 15,000 asi varairidzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma tingati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma 500%.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika.
Chokutanga ndokunga ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari toda kuti mari yedu idzokere payanga iri saka kuburikidza munanaamainternational labour organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari plus hurumende iyo iri kuti haina mari tinobva kuti yakapama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro.
Danho ramuri kutora iri vazhowo hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndiwo vamajor beneficiaries nedanho ratiri kutorai nokuti zvichareva kuti kana varayirizi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro negweta guru muzvare Jesse Majome. Tinokushingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mazuvano muri kubata mabasa api? Takapedzira kunyanya kutaura nemi muchiri kuita zvematongerwo enyika.
Ndakagara ndiri gweta ndakaredzwa muna 1995 saka ndagara ndichingoita basa rehugweta handinombomira zvematongerwo enyika handisatoiti shuwa ndiri pamudyira ndigere wezvematongerwo enyika wandakatanga gore rakapera kuzorora chaiko pane izvozvo asi zvavandipa mukana wekuti ndinyatsokwanisa kupa nguva yangu zhinji kubasa rehugweta ndine femu yangu yandakatanga na 2004 saka ndikufara kuti zvematongerwo enyika zvaitondipaira nguva yangu kubva kubasa randinofarira rehugweta asi uyezve ndichiushandira nyika yangu hangu zvakare ndiri commissioner kuanti-corruption commission saka ndo zvandinonyanyondingati zvandinonyanyobasa inenge ndichiita isakura minda yese iyoyo.
Tinoona pari zvino muri kuumirira muzvare farirai gumbonzvanda panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaedza kuti vapirigure hurumende. Nyaya iyi yakamira sei?
Farirai ari kupomerwa nyaya iyi nevamwe vake ndingati vatanhatu vadzoka kubva kunyika inonzi Maldives kwavakanga vaenda kundingati musangano inonzi workshop wekudzidziswa nekuzvanga zviri papurogiramu iyoyo workshop yekungo zvakasiyana-siyana zvinoenderana nekuti musoro wenyaya wacho wakanga uri wekuti kudzidzisa maerano nekuzvimiririra pakufambisa nyaya dzendingati dzegutsa ruzhinji dzeku Zvese zvinoshanda zveutungamiriri nekutinazwe vanhu anzvise nekuzvimirira. Pane vana vakatanga vasunga vanhurume. Kare ndobva azoteerawo akasungwa ega zuva rinoteera. Akazoteera kuti vanhukadzi vamwe vairi vakanga variko vakabva vasungwa zvakare. Kare vaine vamwe vari kupomerwa mhosva yekunzi hanzi vakumenerwa kunzi vakaenda kundodzidza zvekubvisa kana kukudubura kana kupidigura hurumende nechisimba. Vachimenedzerwa kuzanzi vanonzi vakanga vachidzidziswa zvinhu zvekuedza kushandisa chisimba nekuita mhirizhonga kuti vakudimbure vasandire hurumende. Asivo chisafarire vanhu vari kuzviramba vari kuti kwete isu hatina kumboenda kundodzidza zvekupidigura zvemhirizhonga kana kutopidigura hurumende. Takaenda kundozadzisa kodzero dzezvematongerwo enyika nekuti zvinobvumidzwa mubumbiro redu kuti munhu anga achiita hanyu kuongorora kuti hurumende inoita zvakaita sei nekuti ungaite sei kuti usimudze izwi rako kuti rinzwike mune zvematongerwo enyika mukutsigira kana mukupikisa zvinenge zvichiitwa nehurumende nekuona kuti vanga zvichengetedzewo ivo sei maererano nekunyanyisisa nekufambisa kwemashoko kuri kuitwa zvemazivano kukwehumizha weinformation technology zvemazwi nemashoko pari kuuya kukanganiswa kwakawanda kuri kuitwa vanhu vasaiva kuti ivo ndo zvavaidi zvakaita senyorwa paurongwa wedzidziso ndozvavakadzidzi ndozvavakanga vafambira izvo zvega kwete zvekupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvechisimba vanozviramba.
Saka pari zvino nyaya iyi yamira sei?
Mufarira yakasungwa musi wa20 May 2019. Rinova zuva ndingati vamwe vake fo mabiya ake vana vandambotya vavirisana vakasungwa zuva rachandofunga zuro wacho. Vamwe mabiya ake vanhukadzi akazosungwa ndofunga svondo rakateera. Saka vasungwa kudaro ndingati vese vakavharirwa mutorongo. Kana akasarirwa paparare central patage office vamwe vakadzarwa dzarwawo kune mamwe mastation asi vakazouya kukoti vakapinda mukoti pamwe chete kusara kwevamwe vaviri vakazoteera vanhukadza. Saka ikoko kukoti takakumbira kuti ini ndiri kumira farirai vamwe pane vamwe vainyirirawo vamwe ava tikapisa chaizvo kuti tipikise kuti vana vasatomboiswe panonzi parimandi kuti parimandi kunzi nemutemo wezvemhosva kunzi unongedzwanziwe une mhosva waunofanira kuti ugozodaira saka takusendeka parutivi nonzi rimandi. So takapikisa chaizvo kuti vasariswe parimandi nekuti taiona kunge nemapepa akanga anyorwa nemuchuchisi anovagweta rinomirira hurumende kana pasina zvinhu zvanyatsobuda zvakanyatsorukwa zvanzi kuti pane mhosva saka takarwisa chaizvo asi matongere magistrate kuti vakati haa ngavaiswe parimandi. Pedzezvo takavuti arege tichikumbe nyaya yekuti vabude vatongwe vari panze. Takukumbira apa taka ukoko vachuchisi vekunational prosecuting authority vakambenge vabvuma kuti nyaya iyi inzwike kukumbira kuti vatongwe vari panze nonzi bail nekuti mutemo unotaura nezvekutongwa kwevanhu kwemhosva idzi dzekusungwa unobvumidza kuti mhosva dzakadzamisira seiyi yekuti munhu anogona kutotongerwa kuti agare mujeri kana akabatwa unogona kutozogara mujeri kwemakore anopfuura 20. Ndikazondokumbirawo bheo rafarirai nevamwewo vakakumbirawo zikazopiwa asi nekufamba kwenguva takazenge tichindokumbirawo matare kuti vange vachirerutsa vachitsutsunyura pavanga vasunga zvakanyanyisa. Pari zvino safarirai takabudira ako ndakabudira ako kukwanisa kunge achindo mhangara mapurisa kamwe chete pai pasvondo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Jesse Majome kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri veStudio 7. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nesangano reZimpax iro rinochengetedza mhuka munyika. Muhurukuro yedu tabata mutauriri wesangano iri vatinashe Farao.
Pazi rinoona zvinonzi kwemhuka rine mabasa akawanda rinoita risina mana chirenga niso vanogara nemhuka mumamisha zvinongova vanoirwa netsaona chokutaura kwandiri kuita nemi kidambudziko kubaidi bridge remurimi akawirwa pamba pake nenzou dzingangoita idzo 60 panenge pasina vanhu vanokwanisa kufamba nenguva kuti vanokwanisa kubatsira varimi asi neushoma hwatinawo nemishina mishoma yatinayo yekuchengetedza tinoedza nepatinokwanisa kuti nguva nenguva tinge tiri panzvimbo
mamwe matambudziko amuri kusangana nawo kunze kwemari ndeapi mumashandiro ezimparks
matambudziko makuru ndeekuti mhuka dzedu dzakawandisa hadzinogara paapadiki ndingakupai semuenzaniso wepaki hombe wange national park payakatanga kugadzirwa mugore ra1928 yakanga ine mhuka 2000 pari zvino dzinokusvika kuma84,000 asi padzinochengetedzwa pacho hapana kuchinja hapana kukura nekuti tsvagurudzo dzinoitwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vanoti iwo nzou imwe chete inoda 1 square kilometer wange national park yakakura 14,600 square kilometers zvinova kuti ingangosvika ku15,000 saka hwange inokwanisa kuchengeta mhuka dzinongoita 15,000 kana yadarika ipapo ndo patinoita makutambudziko ekuti dzinenge dzaakupinda mumisha zvichidya chikafu chevanhu zvichiuraya vanhu zvichiita se ndodambudziko hunge natinaro kuti mhuka dzatinadzo dzakawandisa ende mhuka kuwanisa kwadzo haisitsaona kutoratidza kuti pane basa rakanaka riri kuitwa kuti mhuka dzichengete asi zvinoda rubatsiro
tinomboonawo dzimwe nyika vachipa maresinesi kune vagari kuti vange vachienda kunovhima yavanoti muchirungu culling kuitira kutapudzawo uwandu hwemhuka munomboitawo here zvakadaro muchikwanisawo kuunganidza mari kuburikidza naizvozvo
culling yatingaita yekutapudza kwemhuka ikapedzisira kuitwa mugore ra1987 muno muzimbabwe asi mukutarisa ukaona paiitwa zvecalling ukatarisa mugore ra1960 kusvika gore ra1987 pakakwaniswa kuurayiwa mhuka dzingangosvika idzo 45,000 kubudikidza neurongwa hwecalling asi kunyanyanya zvaiitika kudaro mhuka dzairamba dzichiwanda nekuti isusu sevanhu vezimbabwe tine magariro atinoita kuchengetedza mhuka zvisinei nezvimwe zvakawanda zvinoitika zvenoenzaniso munhu anoera nzou anokwanisa kuona kuti nzou ihama yangu anokwanisa kugara nezvakanaka saka mhuka dzaramba dzichiwanda apa patinogara hapasi kuwanda vanhu vanga vakapoteredza pati iyi vanga vari vashomaneni vashoma vanga vari vauyi vavaiuya nevamwe vanhu vashoma asi kuwanda kwaita vanhu ava mumakore zvaana apfuura nyika yezimbabwe haisi kukura zvichienderana neuwandu huri kuita mhuka uwandu huri kuita vanhu nekupamusana futi pekuti kushandiswa kwevhu kuri kuita kuchichinja vamwe vanenge vachida pekugara vamwe vanenge vachida kuita mabhizimisi zvinoita zvakuita tatinge panoita mangange ndosaka chikumbiro chedu chikuru chiri chekuti toda rubatsiro rwekuti tikwanise kubvisa mhuka kuti kwadzakawanda dzichiswa kwadziri kushoma kuitira kuti tikwanise kuchengetedza nyiki yedu tikwanise kuchengetedza dzimwewo mhuka dzinogara mu pane zvino dambudziko hombe riri kuwira mhuka dzedu kushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemiti nekuti mhuka dzinorarama nemiti dzinorarama nemvura izvi kana zvawanda ndo padzinopedzisira dzaakupinda munogara vanhu dzichiuraya vanhu
tiri kuonawo nyika iri kusangana nematambudziko ekusanaya kwemvura zviri kukanganisawo sei raramo yemhuka
dambudziko riripo idambudziko rekuti mhuka dzakawandisa munoziva kuti mhuka dzedu dzakawanda dziri patingatiti kusinganai mvura makore nemakore kunana hwange zona rezvo uchiri kwagara hakuna imvura makore nemakore saka mvura iyi yakuita ichiita shomo dambudziko rinoramba richiramba riripo kunyanyanyanya tikasakwanisa kuri tidzise mhuka kwadzakawanda dzichiisa kwadzinenge dziri shomo
aiwa tinotenda zvikuru vafarao kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
thanks
manga makateerera kumutauriri weboka rezimparks vatinashe farao muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Rachel Tao ndiri muwashington dc chikwata cheFC Platinum chaita mangange neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League watambirwa kuBarber Fields nhasi. Izvi zvinoreva kuti FC Platinum yava nepoint imwe chete. The Reason Why mumanzi wababa Harare uchiuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri asi varayiridzi vanoti havakwanisi kunge vari kuzvikoro vachidzidzisa sezvo vasina mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinofa mutsaona yakaitika muBotswana neZuro. FC Platinum inoita mangange 1-1 neAl Ahly yekuEgypt mumutambo weCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Rachel Tou ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthaka zomohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhlaka 11 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sasi esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa kwethu abantwana sesilekile ukuthi sibabhadalele i-school fees.
Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo.
Amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi avele ama-inifomu konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-R1,000 lawo, siyathatha ngaphuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo.
Abazali abanengi emaphandleni bathi kabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe indlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolwesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Umhlangano obekhona izolo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe awuphumanga lalutho ngoba izisebenzi zalile ukwamukela imali ebeziyithenjiswa nguhulumende. Zithi iholo lesisebenzi esithola imali ephansi kumele lilingane lamadola emelika angamakhulu phose amahlanu i-$475. Kodwa uhulumende uthe wenelisa kuphela ukwengeza iholo lezisebenzi zakhe lisuka ku-$1,023 liye ku-$2,033. Ngokunjalo ababalisi abaningi bathi kabasoze baye emsebenzini. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi ababalisi kabalayo imali yokubuyela ezikolo.
Thina njengababalisi ngolwesibili vele asiyiye ezikolo. Kungani sisitsho njalo? Sithi asiye esikolo ngoba asilayo yona imali yokuthi sifinyelele kuyafika ezikolo, imali ye-transport kunje ziyavulwa bethu abantwana sesilekile ukuthi sibabhadale i-school fees. Sizithi ubuhlungu ukuthi thina siyebonakala sisiyafundisa abanye abantwana bethu abantwana besihlezi ezindlini. Sesilo yakhona ukuthi sithenge ukudla okwanelisayo for iy'muli zethu ukuthi sidle. And sesikunanzelela kakhulu ukuthi njengababalisi uhulumende wethu akazwisisi nxa sithi asihlaleni phansi sikhulume. Sesibona ungane kungcono ukuthi singayi emsebenzini ukwazi abona khona ukuthi hhayi othisha sibili abathabanga abajabulanga.
Uhulumende uzamile ukulengezelela iholo izolo kodwa isilinganiso abefuna ukwengeza ngaso lisalile lithesi incane kakhulu. Njengababalisi kahle kahle lifuna ukuholiswa malini?
Thina vele besisithi akusibuyeleni khona phana esagcinela khona uthi imali yonaeke siyihola between 450 US dollar to 550 US dollar ikhonvethe nge-1 is 250 nabayisebenzise emabhenki agceni uhulumende ukuthi kumabhenki bathi i-US 1 is 215 besinike yena len salary ku-P D L 450 American dollar to 550 US nerethe naleyi i-1 is 215 then lapho we'll be happy. Lokhu kade besithi bayasizama ngakho hhayi ithi vele kuyafana lokuthi balwa lathi ngoba vele asozitintshi asozisenzele lutho imali ade besithi bona basizama ngayo. Ungakhangela kade sithi impilo esiyiphila eZimbabwe izindleko ezikhona ukuthenga khona ukudla khona ukuthi uphile ethenga umuthi esibhedlela kunzima. So imali leyo abayitshoyo vele kuyafana lokudala vele.
Ngamanye amazwi ngemali yeZimbabwe likhangelele kubo 6 kusiya kubo $7,000
kakhulu iye ngasenza sithile kuhle njengama-professionals njengabantu abafundiswayo abazali bathengisa impomo besifundisa ukuthi kathi sipase sibe ngotisha sikwanise ukukhangela abanye sifundise labethu abantwana.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali pho kuzagcina ngani nxa lingasayanga lani ezikolo?
Athina kwesinye isikhathi asibone ukuthi yindaba yokuthi imali ayikho. Bona ingani yindaba yokuthi baprioritizane. Bona abakuboni kuqakathekile ukuthi uteacher aholise imali esithisayo eyenelisayo. Mina ngokubona kwami ngibona ingani imali ebanayo. And thina singayekeli ukuya esikolo bazasibiza kuphela behlale phansi kanti basinike imali esiyifunayo thina. Yiso isithetho okumele sibe khona ukuthi ngoba ukuthi lathi sibe sithiwa sizafakelwa mbijana lokhu sibuyele futhi sistrike sifakelwe
uNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, EPTUZ. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zilakho ukukhalala umsebenzi iloba nini zikhala ngodaba olufanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Kulobunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi lemali efunwa nguhulumende akukho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila kwi-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho stable ama-price ethu alokhu esiya phezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abakufunayo kule ngqondo kodwa sikhanyele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uza kuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-deadlock le I think le challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende ubengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala engenza njalo aphinde kulokubana abelokhu esenza ama-cushions abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhayela sithi loba bona babalisi uhulumende ngakuthi ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana abathathu esikolo sikahulumende mahhala ngoba yena engumbalisi ekhangele ukuthi ama-civil servant aba la ma-benefit anjalo njengoba na ezibhedlela zikahulumende baba lokhu i-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi i-package esingathi part of ama-benefit okwenza lohulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu babalisi bathi bayafuna kwezelandiyo kuyena le abayifuna interbank rate kulo kuthiwa FD rip effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukwezelwa kwamuholo ngikubona ama-price azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile-serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-price aye phezulu ngoba siyazi kule mali eningi.
Njengoba kulo kungavumelani lokhu shoko, kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela, abantwana begcine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini.
Kangelela ukuthi kukhona kube lobubelo, bebe lokuhlangana, bebe lokuzwanana. Ngoba ngeke senze into ezibhedlela kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation njengale I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 amasekhaya aqeda abo 4 months esebenza ama 3 days loba engaya emsebenzini. So into esizama ukuze ibalulekile yikho manje sithi uhulumende sofuza akhangele ezinye izindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi soze ifike ngoba singaze sithi interbank rate namuhla bavuka beyithiwana le equivalent to interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-economy yonke nje iba nkulu njalo uhulumende futhi kuba nawo sezosebenzisa le mali angelayo.
Umnumzana Rejishoko ucubungula ezenotho sixoxela ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlela ndwandwe
Lamle
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa wafubembula.
Kweze maphandleni abazali abanengi ezansi yamandebeleni bathi gabasoze benelise ukubhadalela abantwababo esikolo lonyaka ngoba izifuyo ekade beziphilisa ngazo zithanyelwe yindlala. Kubika intathelezindaba yethu u-Albert Ncube.
Izimuli ezinenge sabelweni sezansi yamandebeleni ziphila ngokuthengisa izifuyo ikakhulu inkomo zihlawulele njalo lendleko zabantwana esikolo. Kodwa indlala elonyaka ithanele emhlambi osekuthe izakhamizi phakathi kobuyanga obuzadala ukuthi zehluleke lokuhambisa abantu abazo esikolo lapho zivulwa kuvikezayo. Umnumzana Willis Kumbo isakhamuzi emagedleni njalo kuthi kazi ukuthi uzakwenza njani ukuze abhadale indleko zesikolo.
Njengoba le nkomo esikade sizithembile ukuthi ziyafundisa abantwana ziphe zaphela kutshengisa ukuthi abantwana labo bonke bazahlala phansi ngoba le mali yankona siyayizungcali ikhwele yaphezulu. Akula ncedo sizalubona ebantwaneni ukuthi sibancedise lendlala ngoba laye umntwana angaze akahambe esikole elambileyo ngala kula ncedo bangamipha lona. Ngabe zikhona besikwanisa ukuthi sithengise inkomo lani ihambe ebhadalela umntwana esikolo.
Ugumbo uphinde wathi kuyadinga ukuthi uhulumende afundise abantwana abasezikolo zemfundo yaphansi ema-primary kungela mbadalo.
Uyafisa ukuthi ngabe uhulumende yena kusukela ku-grade 1 kusa ku-grade 7 ancedise ukuthi ngabe abantwana labo kwenzakala ukuthi laye afake isandla kungabili ukubhadala kumbe kuwona lo mnyaka nje wokulobu nzima akancedise ukuthi ancedise lakuthi abantwana labo bangabhadali ngoba isimo sangikonti babhadale imali yangikhona yikho.
Unkosikazi Beauty Dube sakhamuse Garanyemba laye uthi kasoza yenelisa ukuyiqoqa le mali efuneka esikolo ngoba iphezulu kakhulu.
I-school fees iyadura, amabhuku ayadura, amabhuku wona ngikhulumi, avele ama-uniform konke kuyadura. Siyathatha ngapha ama-1000 bondi lawo, siyathatha ngapha ukuthi sikwanise ukwenzela abantwana besikolo. Kunzima lokho kulapha eZimbabwe, kunzima, okunzima vele asikwazi lokuthi singene ngapi, ngakho yacatsheka emhlabeni ngaphansi, ngase singena labantwana bethu sicathe ngoba kulapha kunzima. Ezikolo ziyavulwa so asikwazi ukuthi kumbe bazahlala ekhaya kumbe sizayenzani.
Amazo akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawani othi intengo yengwalo zokubhalela iphezulu okumangalisayo okuzadala ukuthi kufunde kuphela abantwana bezipatsha.
Abantwana bazahlala sokubile khokona kwakudala ngesikhathi sikaSmith khoka ukuthi kwakufunda abantwana bezinodi ngoba ibhuku elilodwa liyabe lisenza 15 bondi. Abantwana bazihlalela vele ngoba kula nto esingayenza vele ngoba lokudla vele kasilakho futhi emakhaya akula kudla futhi ukhona emakhaya. Abantu siphila nzima, sithwele nzima, sifelwe izifuyo, inkomo zifile, imbuzi zifile, amadonki afile, konke kufile sithembele khona.
Imbadalo yezikolo zemabhoding kanye lezi zimeleyo ikhona okumangalisayo osekuthe iningi labazali lingazi ukuthi libambe ngaphi ngoba iholo lingakhuphuki. Abanye abazali sebesusa abantu ababo ezikolo zemabhoding ukuze bafunde besuke emakhaya abo. lobanja abogatsha lwezemfundo besithi abasoze bakhweze embadalo yezikolo zikarhulumente. Iningi labazali lithi lokhu akusizi lutho ngoba zingenele abafundi bonke lezi zikolo. Kusenjalo sekuphithizela njalo endaweni ezijiyeneyo zeGwanda lapho iningi lezakhamizi selibamba amacimbi. Unkosazana Nokuthula Radebe ohlala emaplazini eNsindi uthi ukuvela kwamacimbi lalo nyaka kubasizile ngoba bebhekane lodubo lwesitshebo emakhaya. Uma Radebe uthi amanye bawathengisa ukuze bethole imali yokuziphilisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi Phebe Dube owebhinga esinampande. Sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende.
Abantu baqalithiwa kutiwa bayanika ukudla, akuzange kube labantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya. So bavukela khona abantu, ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama-7 kg. I-7 kg usually last time i-World Food Program bebenika 10 kg but qalisa ukunika 7 kg. 7 kg ifana le-2 kg. So nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali, kusetshenziswa amagabha. Babecelile izikhali bathi bacela kuma-village yotweka ama-weighing scales. Sabanika but akuzange kusebenze. Bona badinga amagabha yiwasebenzayo, amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters.
Kodwa ukudla lokhu kahle kahle kuyini?
Ukudla okukhona umumbu nendumbandumba, ama-cowpeas ne-cooking oil.
Manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela, kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu.
Abaningi bachiwe but babhalwa baba baningi kwasokuselektwa. Njengami mina ebhukwini lethu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households. So abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho. So izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababeyezuza ku-social welfare babhalwe. But akula ngitsho wazuzayo, even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lutho.
Ye, kodwa balinika isizathu?
Isizathu bathi nxa ibizo lingekho, ibizo liphumile but inamba yakho ikhogesi, nxa ingazange i-aphiwe kukompyutha wena awuphiwa. Bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile-3 months, kwathiwa hayi 3 months izabuya imali, lizanikwa imali but imali yakhona iyabuya ivela nga. Uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi. Ngabe banika abantu engama-user, abantu bazibonele bayazitshintshela.
Kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers.
Hayi, singaba letemba but thina ku-ground. Ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo, umuntu esehofisini kuyathiyana lomuntu osemakhaya. Umuntu emakhaya kuyafiwa ngendlala bantu. Abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa. Abantwana abancane abale mizi yabo, 2 bantwana, 3 bantwana, sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo. Anti yabo.
Umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla lemasimini?
Izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi, akufanani lokwamanye amahozi. But osokunzima kathesi utshani sobuchile emasimini, sobuchile. Akusela lutho, akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngingahlakula. Kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja. Vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kuthi inkukhu kwalandela inkomo. Kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo, so kuyasiwa ngendlala.
So,
abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lomunye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakumbira tujatane ndaba inzala yakhona nimpati new year ndito tangu na 2020 kubanga turaba mapenzi aindilide kuinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifuje sidinga wesi mwasina mpani kulapa inzala palumbaro ngatujatane lenzuma kusala nangete lezaulakara
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana kucaca phulu ingcwethi kwezemithetho njalo engunobhala obona ezedale lephalamende lezesisekelo sombuso kubandla le-MDC. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuthi libe lami kule mhlelo namhlanje. Kada kube ngelelana nabalale.
Ye, siyathaba lathi kuba lawe ngomnyaka omutsha wona lo. Ye, ungasitshela ngodaba lolu olokuguqula isekelo sombuso okufuna ukwenziwa yiZANU PF.
Into efuna ukwenziwa yiZANU PF, efuna ukwenziwa nguhulumende kaZANU PF. Eyokugazetha ukuthi bafuna ukuamenda iconstitution. Thina njenge-MDC ibandla elakhankasa kakhulu ukuze kube neconstitution. Njalo sisebenza silamabandla amaningi akhankasa kakhulu esenzela ukuthi kube neconstitution le. Siyakwazi ukuthi civil society emela uZulu yakhankasa kakhulu ukuthi kube neconstitution. Siyakwazi ukuthi kwaba neconstitutional making process yakuqala ekhokhelwa ngoba uJabu Siko. Kwaba le constitutional making process le Echo Park kuhamba kubuzwa abantu ukuthi bafunayo. Sesimangala ke kathi sinxa sibona ukuthi uhulumende lo ongenileyo ongene ezithi yena uletha uyi second republic uletha intando yabantu esehamba ke ehamba ehluzula lapho abantu abalungise khona egeqa okuhlangelwe ngabantu ngoba lizanazelela ukuthi abantu babethe into yakuqala babethe thina sifuna ukuthi ojudge nxa bekhethwa kethwe lathi sikhangele ikodwa kusenzakala iminyaka yonke le bekungasekho lokhani ukuthi kwakuvuka umgabete useaphoyinte ojaji abangu-8 eaphoyinte abantu bakhe abangaziwanga umuntu abazabe senza intando yakhe kuphela uhulumende kamnankagwa uthi sefuna ukukhipha khona lokho okwesibili esingakukhangela uhulumende uthi yena abantu bebazibamba bethenxa into bavasiqedele abaningi elizwe lasayifoni babethe bona sifuna ukuthi upresident nxa ekhethwa ase atho ukuthi uvice president wakhe uzaba ngubani bagijime bebonke uvice president abe evotele nopresident abe evotele intando yabantu leyo uhulumende kamnankwa ukuthi hayi asisakufuni lokho so konke okumele kwenziwe even u-attorney general usoke uprosecutor general lo prosecutor abantu ube sekhethwa ngabantu be-interview asike sabona ama-interviews kukhethwa uprosecutor general kuthiwa kathesi hayi umnankwa usezabe ekhethe ese-bedroom yakhe so yizo zonke lezi zinto esizikhangeleyo ukuthi kanti nguhulumende onjani ofuna ukuthi asibisele emuva safaka i-constitution ka-2013 kathesi sokuthiwa sibuyele emuva sekuqalisa kutsha
manje liza kwenzani
thina njenge-MDC ekhokelwa ngobaba uNelson Jamisa sithi into enjalo kasiyifuni njalo ama-amendments wonke abayalethayo siyakwazi ukuthi akhona amanye ama-amendments akhuluma ngezinye izinto ezijiyeleyo kumele sikhethe wonke ama amendments asiwafuni ngoba ungathola kule amendment eyodwa enhle ephakathi kokuganga kuba ingozi ukuthi uthi uyayisekela kumele sikhethe kulahle konke sikuchithele phansi thina eparliament ngalesi sakwenza ukuthi sakwenza umsindo sizadibetha uZulu abone ezwe le mcijo bazakuzamele bathi umcijo ukuthi umcijo wabo ukuthi lezinto yokuganga enje kuyini thina singawuthatha lokhu sithi yikhulu yesithu abantu baqala ngokutshaya umgaba ikhulu kade sebetshaya thina njengabantu ikhulu so kwamkeli lo.
Manje lizathatha nyathelo bani?
Inyathelo esingalithatha kathesi yikho lokho ukuthi sitsho ukuthi asikusekele ngoba sengathi kuqakathi zonke izinto zile legitimacy. Ilegitimacy ayiqaliseli kupresident kuphela, ayipheleli kupresident kuphela. Yonke into eyenziwayo kumele ibe nelegitimacy. Ama amendments e-constitution la esenziwa labo kumele abe nelegitimacy. Siyakwazi ukuthi bewenza ama amendments la kumele kuyiwe ebantwini. So ama amendments bazawenza ngendlela yokuthi balengi bona eParliament. Kodwa anjalo bengathi beseza ama-amendment lathi sithule singadibhethe pha demonstrate benza izinto eziningi asikwazi ukuthi abantu bazakwenzayo ngoba kuyabe sekusenziwa into engaphandle kwentando yabantu.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuthi ngivalelise abalaleli. Ngiyalibonga ukuthi leli program ngilifisela umnyaka omuhle. Ngiyakwazi ukuthi isikhathi sizima kathesi, akula kudla, akula imali yezibhedlela kayikho kathesi, kunjani libhadalanye school fees. Kodwa sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asenzele kube ngcono emaye kube nezulu, abantu badobhadobe lokhu lapha nalapha. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ngumnumzana kucacaphulu, ingcwethi ecubungula ezemthetho njalo engunobhala obona eziphathelane ledale lephalamende lezisekelo sombuso welizwe kubandla le-MDC. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Hlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kwezemicikilo panqa 1-1 lele Al Ahly la kwele Egypt emdlalweni we CAF Champions League odlalelwe enkundleni ye Papa Fields kobulawayo namuhla. Lokho kuthiye amaqembu omabili elomklomelo o
Tombi
Aku kondo,
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 aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo, aku kondo,
ingoma ntombi ingoma emnandi esiphiwe liqembu letangapasi sihle phune kudlalate labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga we ukuziphetha ke phambili ababalisi bathi kabasoze babuyele emsebenzini ekuvulweni kwezikolo ngolesibili kulandela ukwehluleka kukahulumende ukubakhwezela iholo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo.